Security Director pakambani iri muno muBaltimore inoshandira hurumende yemuno muAmerica. Tinogadzira my health information systems, the IT service, for the Centers for Medicare and Medicaid. Yakada kufanana nemedical aid yedu yekuZimbabwe. Ikokozve futi tinoita mabasa ekugadzira ma software systems TSA kuma airport kwamunofamba uko. Tinogadzira software inoshandiswa neve TSA pamunenge muchichekawo mapassport muchipinda kana kubuda munyika.
Tanzwa kuti musati mauya kuno kuAmerica makambogara kuEngland. Basa ramuri kuita kuno ndoramaibata here kwakare kuEngland?
Ndakagara kuEngland but IT ndakazoitanga papaya. Pekutanga munongozvaoka kana uchipotera nyika dziri dzako unombokiyakiya. Saka ndakazochinja because original qualification yangu ndari marketing management but kazokomborerwawo tikaenda kuUK, ndakaenda kuchikoro ikoko kunoita computer science. Ndo pandakazotanga basa reIT randakazoramba ndichiita continue but kauya kuno kusvika nazvino.
Muri kubatsirawo sei vamwe vana veZimbabwe vangave vari muno mudiaspora kana kumusha?
Uyu mubvunzo wakanaka nekuti Mwari akakupawo mukana, chinenge chachijana chako chokupawo vamwe mikana. Saka mazuva ano inini mabatsiro andokuita ndeyekupa vana vekuZimbabwe mainternship. Saka mukutaura izvezvi tinotoone vana vaviri vandinavo vandinoshanda navo pabasa pangu mauniversity students ari kuitawo iyoyo computer science. Saka ndovabatsira mumastudies avo kuuniversity ikoko and then ndovapawo basa through internship program pabasa pangu kuti vaitewo mapractical. And zvakanaka pakuti muno muAmerica ukagonawo basa rako vanhu muno vanoda kukuchengeta.
Ko kumusha mune dzimwe nzira dzamuri kubatsira nadzo here ekusimudzira nharaunda dzamunobva?
Hongu, kumusha pane nzira dzatinobatsirawo because social responsibility chinhu chiri important, chinokosha vakandimiri. Kumba takamboendeserawo makombiyuta kune vana vaya vanoshaya vari kumahigh school. Vanenge vachidawo makombiyuta but vasina mari dzacho dzekuatenga. Saka tinoyedza nepatinokwanisa kuita madonation emalaptop. Ende tiri nhengo futi yebato rekoda riri muno muAmerica rinobatsira vanotambura nevanoshaya kumba. Mukutaura kuno maprojects ekoda achakati pane one yakatombotungamirwa nemudzimai wangu yekunopa kliniki kwavanobva kupokoteke masupplies echipatara nokuti vanga vasina vatikapedzisira kuendako. Saka zvakatibatabatawo tikaita through vana vangu nemudzimai tichitsigirwa nevekosta ivava kuti tibatsirewo kliniki kuti vawanewo mabasic supplies.
Ndeapiwo matambudziko amungati muri kusanganawo nawo mubasa renyu kana mukurarama kwamuri kuita kunze kwenyika?
Munoona akandimirira chinonyanya kunditambudza mudiaspora kuona ivo vana vatinozvara semhuri yeZimbabwe tichivapa mikana iyi yekuti vaite zviri nani kupfuura isu handitika. But chinonyanya ndirwadza ndechekuti kazhinji kacho hauvaone vachitambira mikana iyi nemaoko maviri sezvamunoona zvichiitwa nevana vemachinese nevana vemawest african. Aneno pamwe kuti tasvika kuno tinonyanya kupa vana zvakawanda vobva vajaira kuwana. Mukatarisa yedu majenereshen patikauya munyika idzi taitiza nhamo tichiuya kuti tiite sei tiite vanhari nani tichengetedze mhuri. Chinonditambudza ndechekuti ivo vana vatikazozvarira madiaspora tauya izvi vachazozvikwanisawo here kuitira vamwe kana kuti vanenge vaane mentality dzemhuno idzi dzekuita umbimbi ndoga uchikanganwa kuti kune hama neshamwari kumba.
Muri kuakunda sei matambudziko aya?
Iro dambudziko randataura revana iri ndo panopinda seiye yekuti takes the village. Handitika. Saka inini as an individual ndakazvipira kuti ndiite mentor kuvana vakati vemafellow Zimbabweans vedu. Nekuti kazhinji mwana anoterera asiri mubereki. Mubereki anenge achimbodzidza mwana machembera amunzwisise, asi pinza mumwe munhu asiri mubereki wake kutaura same speech zvinonzi ndizvozvo. Ndosaka tichiitawo zvema mentorship ende tichito pesedzirawo edu vana vati vandikazarawo kuti vasvikewo futi advice beyond amai nababa voudzwawo nevamwe handiti example ndeyekuti vangu vana vada kuti ana chiremba ini handisi chiremba handizvizive zvisizvo saka takabva tangotsvagawo ana zviremba vatigere nawo muno mudiaspora muamerica vekuzimbabwe kuti vaite sei varatidzewo vana vedu path nekuti zvinofamba so saka neichitokurudzira vabereki hobo kuti try and adopt izvozvo izvi kazhinji zvinowanza kushanda because kakuno hakusisina natete ana sekuru anani zvakatinazokumba zvizvi tinongova kazhinji kacho hatitombohamba tinenge tiri shamwari saka ndisitatwa village yacho inobatsira chi vana
vachidhuza vane mhuri yakurawo zvakadii
tine vana vaviri musikana mukuru anoitwa Mufaro ane 21 achiteerwa nemwanakomana wangu anonzi Tadiwa ane 20
ishoko ripi ramungada kusiyira vateereri
shoko randingade kusiyira vateereri rakandimiriri riri simple ngatibatanei semazimbabweans ngatibatsiranei semazimbabweans ngatisimudzanei semazimbabweans nekuti hakuna mumwe munhu weimwe nyika achaweza kutidaro asati abatsira kana kusimudzirawo wekwake saka isusu sezvo taamu madiaspora totransaka iyo malanguage emuno charity begins at home ndisi home yacho sisi mazimbabweans ngatiregere kuvharana mikana mukanzwa wauta pakadai pakadai pari kutorwawo vanhu vane maqualification akadaro tsvagawo mazimbabweans vanenge vane same qualification kuti pamwe vangapindewo ndinoona vanhu hobo vanenge vane mawhatsapp group anotumirana zvebhora majokes but kashoma kuona vanoitawa magrupu ayaya ekuti nhai tirana makanika kana kuti tirana mabharani kana kuti tiri anozviremba ngatigadzire gurupu rekuona kuti tingabatane sei kuti tibatsirane tikangoita izvozvo izvi munoona kuti upenyu hwedu hunototirerukira imu mudiaspora tiri kure nehama kudai ndatenda hangu